Minister we Public Service Commission vapo mafima vakazivisa vakavimbisa kuti National Joint Negotiating Council ichange yaburitsa roadmap yekudzorera mari dzemasivu server dzakanga dzabiwa nehurumende muna 2018 kuti dzidzorerwe pavalue yadzo ya teacher iri minimum USD 520. Takataka dzi roadmap ichange yabuda musi wa 31 January 2021, nasi kwava musi wa 2 February, asi hatisati tawana roadmap iyi. Isu hatina kukumbira roadmap kubva hurumende, tikakumbira mari kuti mari yedu yatanga tabirwa idzorerwe. Saka hurumende yaane chikwereti chedu chezvinhu zviviri, apology yekutinyebera kuti ichagadzira roadmap kusvika musi wa 31 January. Chechipiri, mari yedu yatanga tagara takabirwa yatiri kuti ngaidzorwe izvezvi kuti tikwanise kuraramisa mhuri dzedu, tikwanise kurarama upenyu huri decent sevanhu vari kushandira nyika yavo.
Makambo svitsavo here shoko kuna vamavhima pamusoro penyaya iyi, uye vakati
kutotura gwaro makuseni ano kuhofisi kwavo tichivarangaridza mashoko avo, tichivarangaridza maobligations avo atinoti zvatinotarisira kwavari ivo semunhu ari kutungamirira nyaya yekushanda kwedu tichitandira hurumende. Tinotarisira kuti tichange tichizonzwawo kuti ivo vanoti, asi isu hatiwanzo hatizonete kuramba tichivarangaridza.
Munotarisira mhinduro kubva kwavari zvarini?
Kunyora kukaramba kutoramba kushanda, tine nzira dzakasiyana siyana dzatinoshandisa kuti varambe vachirangarira mashoko avo avakasunga gane muromo wavo kuti vachazenge vachiona kuti pane roadmap yekuti tipiwe mari by 31 January.
Sangano renyu riri kunyunyutavo pamusoro pevana vechikoro vakadadza kunyora bvunzo, chii chakaitika vamasarauri?
Vana vazhinji vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 dzanovhemba 2020. Tichitarisa Bulawayo province, vana vanodarika 500 vakakundikana kunyora pavana vanga varegistered vari almost 14,000. Izvi zvinomirira almost 4% yevana vakakundikana kunyora. Ndo zvimwezvo kune dzimwe nyika dziri kumaruwa namba yevana vakakundikana yakatowedzera kudarika ipapo. Zvazvinoreva ndezvekuti vana vazhinji vakundikana kuwana right to education nenyaya yekusagadzirira yekusaita urongwa hwakakwana hwatakataita senyika kwekuchengetedza kodzero yekudzidza kwevana panguva yedambudziko recovid-19.
Sei sangano renyu risina kugara rataura nehurumende pamakange maona kuti pamwe zvinhu hazvizofamba zvakanaka?
Isu samogamedetrotisasunion of Zimbabwe takagara tazivisa hurumende kuti imire matakanana ekunyoresa vaazamanition panguva yavaiziva kuti vana vanga vasina gadziriro, dzimuseki yanga isina gadziriro, vabereki vanga vasina kugadzirira, zvikoro zvanga zvisiri safe. Izvo zvakazoita kuti hurumende yakaroma musoro ikaenderera mberi ikaita chindini ndini ikanyoresa mazamanition aya, zvaita kuti vanhu vazhinji varasikirwe. Tikutarisa chero zvikoro zvikavhurwa, vamwe vana havachakwanisi kudzoka kuzvikoro nenyaya yefinancial crisis yaveko yakonzerwa necovid 19. Nekutarisawo zvakanyanya kuti vana vazhinji vatoone zvimwe zvavanga vava kuita zvisiri kudzidza, zvakasanganisira kuroorwa nekuindira madrugs nekuita child labour, zvinhu zvichakanganisa vana vazhinji kuti vadzoke kudzowana dzidzo.
Saka munoti kuhurumende nenyaya idzi?
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti iuye pamwe chete nevamwe tiumbe yatinoti education charter yatichingaparure urongwa hwekuti tingaita sei seZimbabwe kuchengetedza kodzero yekuwana dzidzo kwevana vemuZimbabwe.